Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gunyana 25 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutongwa kwapastor Ivan Mawarire panyaya yavanonzi vakapara muna 2016 kuchaitwa vachibva kujeri kudzamara dare ramagistrate ranzwa nyaya yavakasungirwa nezuro. Vanhu veita chipatapata kunotenga zvinhu muzvitoro zvichitevera mashoko ekuti vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo riri kuronga kuratidzira nemusi wechishanu richiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane kupesana kukuru pakati pemakambani anogadzira mafuta, vamwe vemaindastiri uye hurumende pamusoro pezviri kuitika panyaya yemafuta zvichitevera chipatapata chakaitika mukupera kwesvondo apo veruzhinji vakatsvaira zvinhu zvaive muzvitoro pachityirwa kuti zvinhu zvichashayikwa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kuopesana uku kwabuda pakati peConfederation of Zimbabwe Industries CZI pamwe nesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe, masangano maviri aya achipa muonero wakasiyana. Mukuru wesangano revemaindustry reCZI vasifelani Javangwe vati maindustry zvikuru sei anogadzira mafuta ane mafuta akawanda uye mafuta akapera tevera kuvhunduka kwakaita vanhu nekuda kwemashoko aibuda pasocial media. Vatiwo vakatoshamiswa nekukwidzwa kwakaitwa mutengo uye vati vanogadzira zvinhu havana kukwidza mitengo.
Saka vanhu pavakabva vatanga kumhanyira kuimwe riyoyo, vamwe vakabva vatanga kunotora shuga, vamwe ana sauti. Asi zvinhu zvirimo zvinotoprodyuswa tikaita kupagadzirwa shuga kuchiredziko yakatowanda zvokuti inotoita mastockpiles.
Asi sangano reOil Expressors Association of Zimbabwe ratoi chokwadi kuti hapana mafuta anokwanira nyika nepamusana pekuti nhengo dzaro idzo dzinoda mamiriyoni mashanu emadhora pasvondo kuitira kuti dzigadzire mafuta dziri kuwana mamiriyoni maviri chete pasvondo. Izvo zviri kudzitadzisa kugadzira mafuta anokwanira nyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vane zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vati nyaya yepamadande mutande ndiyo yakakonzeresa kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda kudarika zvavanotenga mazuva ese. Vatiwo vanhu havafaniri kuteerera zvese zvinobuda pamadande mutande uye vari kukonzeresa nyonganyonga vanofanira kusungwa.
Dambudziko ratanga kune vaya vakatenderedza mashoko ekuti zvinhu zvichashayikwa. Vanhu vamubva vamhanya neuwandu hwavo vakanotenga nemabhokisi nemabhokisi. Ndofunga ndaanichitaura newe tisati tatanga nhaurwa inoyi kuti patakatenderera musi wemugoera takatoona vamwe vanhu vanotengesa hembe vavhura mabhokisi emafuta nemakatoni eshuga mushopu mehembe imomo chii ichocho.
Asi mumashoko aro kune veruzhinji, sangano reOil Expressors Association rati rinoda mari inoita makumi maviri emamiriyoni pamwedzi kuitira kuti rigadzire mafuta. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Sangano iri rati izvi zviri kukonzerwa nemari yekunze iyo isiri kuwanika nyore. Mitengo yezvinhu zvakaita semafuta yakakwira zvakapetwa kaviri kana kudarika kubvira musi wechishanu kusvika nezuro uye zvakatengwa zvikapera kunyange zvainge zvave kudhura zvakanyanya. Vamutashu vati Vakaita msangano nemukuru webanga guru renyika vaJohn Manguja nemugovera pamwe neveCZI uye vavimbiswa kuti maindustry ari kutsigirwa nemari uye hapana chinofanira kushaikwa. Asi izvi zvinopesana nesangano reOil Expressors Association of Zimbabwe iro rinoti dambudziko riripo rinogona kupera kana banga guru renyika rikawedzera mari inopiwa makambani anogadzira mafuta, sezvo pachidiwa mari yekunze mukutenga zvimwe zvinhu zvinodiwa mukugadzira mafuta. VaManguja vakaburitsawo mashoko ekuti nyaya yekuti zvinhu zvichashayikwa ndiye manyepo, uye veruzhinji havafaniri kuteerera mashoko akadai sezvo akanangana nekukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Asi mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Piri vati vanotyira kuti zvinhu zvichashata sezvakamboitika muna 2008, saka vanofanira kugara vakagadzirira.
Mani hapana zvakambonzi bond note raenzana neUS dollar. Ndio kuona kwangu ini. Ndio zvatovepo ipapapo. Ende matrips edu evakuru edu awandisa. Saka panodiwa mari. Ndio parikuenda mari ipapapo.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveupfumi nebudget zvakare vari munyori anoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa reMDCT Dr. Tapiwa Mashakada vati dambudziko guru riri munyika ndiri kushaikwa kwemari yekunze. VaMashakada vati nyanzvi dzakatomboedza kubatsira kumutsiridza upfumi, asi izvi zvakaramba uye chave kudiwa kuita chete kushandura hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, apo munyika mave kutanga kuita mitsetse yekutenga mafuta edzimotokari, ukuwo zvimwe zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvave kutanga kushayikwa muzvitoro. Vamwe vanoti gavhana webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kwezuva rechina nhasi, maservice station akawanda muguta reLawa yanga asina mafuta emotokari, uye pamashomange ane mafuta aya pange pane mitsetse yemotokari yakareba. Vamwe vanhu vati vave kutyira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvinhu munyika, kunyanya mafuta emotokari, rave kudzoka zvekare uye richawedzera, izvo zvichakonzerawo kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvakawanda. Mumwe wevataura neStudio 7 muzvare Tekla Piri vati vave nemazuva maviri vasingashandise motokari yavo nekuda kwekushaya peturu.
Makius acho anganga asingafambi zvekumhanya, so I had to drive kuti ndidzekere kumba. Ine ndadzekera kumba, I just had to make sure kuti handichambobuda because kafyu kakadikidiki kanga kakasara zvasingachaita kuti ungozoramba uchingoita run around nako.
Mumwe mutyairi wetekisi mumulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati vave kuita zvekutenga peturu pamukoto, izvo ati zvinoita kuti vawane mari shoma pabhizimisi ravo rekutakura vanhu. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vamwe vagari vemubulawayo nedzimwe nzvimbo mudunhu reMatabeleland vave kuenda kunotenga peturu kuBotswana kana kuSouth Africa. Dambudziko rekushayikwa kwepeturu riri kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose. Mudhorobha reChinoyi, nzvimbo dzakawanda dzinodira mafuta dzange dzakavharwa nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Nzvimbo dzine mafuta dziri kutengesa nemadhora ekuAmerica chete vachiita vatambire mari yemabond note kana kubvumidza vanhu kutenga nemakadhi. Mumwe mugari wemuHarare vanominand White vati dambudziko rekushayikwa kwemafuta ratekesherawo muguta guru renyika, uye vanochema-chema kuti hapana zvavari kunzwa zviri kutaurwa nehurumende pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko remafuta ratonyanyisa, hapana tariziro yekuti tichamawana anywhere muHarare izvezvi. Hatizivi kuti zvinochinja rini.
Mumwe zvemutyairi vati Nashe Kambanje vati maonero avo ndeyekuti mafuta edzimotikari aripo, asi vanotengesa vanoda kutengesa nemari yekuAmerica, izvo zvisingabvumirwe nemutemo.
Vanomatoda mayusa vamaoti asoda swipe vamaoti cash mumwevati iyo cash iri down kadi hazi kuita vanenge vachingovharavhara nokuti hatina fuel. Vari fuel vanayo masevhisizi vari kutengesa zvavo zvongoti vanongotengesa vambomira.
Vamwe vanotiwo matambudziko ekushayikwa kwemari, mafuta emotikari pamwe nezvimwe zvinhu zvinogara shandiswa neveruzhinji anoratidza kuti mukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vakundikana pabasa ravo. Pakaparurwa mari yemabond notes, vaManguja vakati danho iri raizobatsira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika, vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri rikasagadzirika. Mukuru weAffirmative Action Group muMatabeleland vaReginald Shoko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari ndiro riri kukonzera mamwe matambudziko ose munyika, vachiti nyaya inotoda kuti hurumende yose kwete RBZ chete iite maonera pamwe. Mtezeru mkuru wesangano re Center for Community Engagement wa Butler Tambo vachitaura semuongorori wezvehupfumi akazvimirira ega vanoti vanobvumira naone kuti vamangudya vasiye basa vachiti matambudziko ari kuitika munyika ari kukonzerwa nekuti nyika haina zvigadzirwa zvakawanda zvairi kugadzira. Vanotiwo rimwe dambudziko ndere kuti veruzhinji havana chivimbo nemashandiro emabhanga munyika vachiti zvingabatsira nyika kuti ipinde mumubatanidzwa weRand Monetary Union kuti igokwanisa kushandisa mari yeRand yekusouth Africa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kutongwa kwa mfundisi Ivan Mawarire kwatanga mudariri pamusoro nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kupedigurwa kwehurumende yava Robert Mugabe zvichitevera kuratidzirwa kwakaitwa neveruzhinji gore rapera. VaMawarire vakatarisana neimwe mhosva yakadai zvichiteverawo kusungwa kwavakaitwa neZuro. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kutongwa kwa VaMawarire kwatanga mudarire pamusoro muchuchisi wenyaya iyi vaChris Mutangadura vachiti VaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende kuburikidza nemavhidhiyo avakatumira padande mutande reFacebook netwitter vachikurudzira zvarwa zveZimbabwe kuti zvipinde mumigwagwa zviratidzira pamwe nekuramwa mabasa vachiverenga mapepa ekupomera VaMawarire mhosva. Pakutanga kutongwa kwenyaya iyi nhasi, muchuchisi wenyaya iyi ati VaMawarire ndo vakakonzera kuti zvikoro zvizhinji zvivharwe, vashandi varamwe mabasa, uye kuti vamwe vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mukuratidzira kwemazuva maviri kwakaitwa gore rapera, kuchitungamirirwa nesangano rehashtag thisflag rinotungamirirwa navaMawarire. Asi VaMawarire vati vari kuramba mhosva yavari kupomerwa, vachiverenga zvikonzero zvokuti sei VaMawarire vari kuramba mhosva. Gweta ravaMawarire vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti yaive kodzero yemusungwa kuratidzira kusafara kwake nematongerwo ari kuita nyika achiita izvi murunyararo. VaNkomo vatiwo chinangwa chemusungwa chaive chekuti zvinhu zviri kunetsa munyika zvigadziriswe, kwete kuti vaironga zvokupidigura hurumende yakasarudzwa. VaMutangadura vazivisawo dare kuti VaMawarire vave kufanira kugara mujeri vachitongwa sezvo zvirizvo zvinotaurwa nemutemo kana munhu achipomerwa mhosva yakakura kudai. Izvi zvabva zvapa VaNkomo kuti vasvitse chikumbiro chokuti VaMawarire vatongwe vachibva kumba, izvo zvanga zvipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi uyo anga achiti VaMawarire munhu ane nhoroondo yekupara mhosva dzakafanana neyavari kupomerwa. VaMutangadura vati hazvikodzere kuti VaMawarire vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vakasungwa neZuro vachipomerwawo mhosva yakafanana neyavari kutongwa nayo pari zvino. Asi VaNkomo vapikisa izvi vachiti VaMawarire vafanira kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nepamusana pemhosva yavasati vapomerwa zviri pamutemo uye yavasati vabatwa nayo, izvo zvatambirwa nemutongi wedare muzvare Priscilla Chigumba. Muzvare Chigumba vati mari yakabhadharwa navaMawarire inoita madhora mazana maviri pamwe nepasipoti yavo, izvo zvakabatwa nedare pari zvino zvirambe zviri mumaoko edare uye kuti vaunze mapepa emba yevabereki vavo yekukwekwe achengetwe nedare kusvika nyaya iyi yapera kutongwa. Zvichakadai VaMawarire vacharamba vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa neZuro vari pakati pekuparidza muchechi yavo yeHis Generation iri mumusha weMilton Park muHarare. Vari kupomerwa zvakare mhosva yekukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende nepamusana pekunetsa kwave kuita mafuta edzimotokari nokushayikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushayikwa kwemari mumabhanga. VaNkomo vati VaMawarire vanotarisirwa kumiswa pamberi paMajor Street mangwana vachipomerwa mhosva iyi maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remutemo asati adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Angela Merkel wakawina mukana wechina wekuti vange vari mutungamiri weGermany musarudzo dzenyika yose idzo dzaingoratidza kuti vaizokunda kubva pakatanga kutsvagwa rutsigiro mwedzi mitatu yapera. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea, vari Yong Ho, nasi vati America yaziisa kuti iri kuda zvehondo nenyika yavo uye vati nyika yavo ine kodzero yekudonedza ndege dzehondo dzeAmerica. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri muBulawayo nhasi umo riri kuita musangano wemazuva maviri nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende wekuzeya nezvekugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Mapato aya anoti ZANU PF, MDCT neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. ZANU PF iri kumirirwa musangano uyu navamunyaradzi Paul Mangwana pamwe navawebista Shamu, kuchitiwo MDCT ichimirirwa navaDouglas Monzora navaObert Gutu, uye MDC yavaNcube ichimirirwa naamai Miriam Mushai. Musangano uyu uri kuuya paine kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti sangano reZEC rakangotanga kunyoresa vanhu risina kugadzirira richingotevera chiziviso chemutungamiri wenyika Robert Mugabe chekuti chirongwa ichi chitange kunyange pasina michina yemaBVR yakakwana yekunyoresa vavhoti. Vanhu vataura neStudio 7 munzvimbo dzakasiyana-siyana vanoti vari kutora nguva yakareba kuti vanyorese kuvhota kunzvimbo 63 dzakavhurwa pari zvino neZEC. Vamonzora vanotiwo havasi kufara nekuti ZEC haisi kunyatsobuda pachena nenyaya yedura rekuchengetera vanhu vanenge vanyoresa kuvhota kana kuti central server. Vachitaura neStudio 7 svondo rapera, sachigaro veZEC amairita makarau vakati server iyi yakatengwa kubva kuLaxton Group yekuChina uye iri kumuzinda wavo muHarare. Asi vamonzora vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanoda kuzvionera pamhino sefodya.
Mai makarau vari kutaura zvino somunhu asizi kunyatsa kuziva zvaari kutaura. Chokutanga ndechokuti vakati iwo kune seva mbiri, vakazoti kune seva imwe chete, saka chokwadi chacho hatisi kunyatsa kuchiziva. Vari kuti kune seva yakatorwa kubva kuUNDP, vakazotizve kune seva yakatengwa kuLaxton. Asi chandoda kuti vateereri vanyatsoziva ndechokuti pakatengwa mabiometric voter registration kits anava mamwe mamachines anoshandiswa, tese takanga tiripo tichiona process yacho yekutengwa kwemamachine acho, tikaziva kuti atengwa kuna nhingi nanhingi nanhingi. Tikaenda nenyanzvi dzedu dzinoziva makombyuta, dzinoziva machine, dzikaongorora machine iyoyo. Asi pakauya masevha, masevha aya haana kutengwa zvatakaona zvanga zviri pachena kune munhu wese. Masevha aya ari kumudzi maviri matatu ari kuoswa makarau, haasi kuzikana kwaari.
Ko ivo amai makarau vari kuti kudii?
Amai makarau vakuti isu hatifaniri kuva tichikwanisa kuona masevha iwayo. Masevha ndimo munochengeterwa information yevoter registration, ndimo munochengeterwa information yemavhoti, yevavhoti. Saka isu tiri kuti tifuna kuona masevha iwayo, tione kuti masevha iwayo ane inform ari empty here, haana here kufana kuisirwa information in advance. Tinoziva kuti kune mapolitical parties ari kuregister vanhu vari kuita zvebiometric, vada kuzombotora information yavainayo woisa paflashi, paflashi stick papaya, wosvika wonobairira pamacomputers ipapo, masevha ipapo. Saka tinoda kuziva isu kuti masevha aya ari empty here. Tinoda kuti nyanzvi dzedu, nokuti tinadzo nyanzvi idzodzo, tinoda kuti nyanzvi dzedu dziongorore zvakaita masevha iwayo. Mai makarau vari kuramba vari kuti hatifaniri kuona masevha iwayo, chii chiri maari chatisingafaniri kuziva?
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reVeritas rinoti zvinhu zvakawanda pamutemo wesarudzo hazvisi kuenderana nebumbiro remutemo. Sangano iri rinoti zvinonetsa kuti vanhu vanyorese kuvhota kunova kutyora kodzero dzavo. Semuyanzaniso, zvinonetsawo musi wekuvhota kuti vakaremara vanenge vari muzvipatara nevanenge vachivhotesa vanhu vakwanise kuvhota sezvo vanhu vachitenderwa kuvhota panzvimbo chete yavakanyorisa chaiyo. Veritas inotiwo ZEC haisi kushanda yakazvimirira nekuti zvinhu zvakawanda zvainoita inotanga yapiwa mvumo negurukota rinoona nezvemutemo. Izvi zvinonzi zvinosanganisa kudzinga basa mukuru wesarudzo kana kuti chief election officer. ZEC haipiwi mari pasina mvumo yegurukota uye ZEC haina simba rekudzika mitemo ine chekuita neBVR, zvose zvinofanira kunge zvichiitwa negurukota. Vanoongorora sarudzo vari mukomiti yehurumende havasi veZEC asi kuti vamiriri vehurumende. Mapurisa anonziwo anopinda munzvimbo yekuvhotera kana kuti polling station. Mapurisa iwaya anonziwo anofanira kunge achionawo kana vasingakwanisi kuverenga vachivhota. Veritas inoti pane zvakawanda zvinoda kuwandudzwa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano ravarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaPride Mukono, vanoti sangano ravo mangwana riri kusvitsa gwaro renyunyuto kuboka rePublic Service Commission richizivisa kuti rinoda kuti nhengo dzaro dzipiwe mazuva mana ekunotara mari dzavo kumabhanga kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya pachatambirwa mari nevarairidzi. Vana chiremba vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanonzi vari kurongawo kuendesa gwaro renyunyuto kumakurukota ezveupfumi, gurukota rezveutano pamwe nekubhodhi rinoona nezveutano reHealth Services Board. Magwaro aya anonzi ndeyekunyunyuta nekuderera kwemari dzinotambirwa navana chiremba zvichienzaniswa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamukono pamusoro penyaya iyi.
Mari dzanga dzichihorewa nevadzidzisi muZimbabwe tinoona kuti mumwedzi miviri yapfuura iyi dzawanikwa dzichiva izvo dzinodzikira ne50% kubva pamuhoro wavo mumwedzi iri kumashure iyo, nekuda kwekuti mabhanga ari kubata mari dzizhinji kwazvo mumachajizi avanoita, uyezve tirikuona kuti maticha anopedza mari zhinji achigara mumadhorobha akamirira kuti awane mari dzavo kumabhanga, uyezve vaya vanoitazve mamobile money teknoloji zvakaita sana EcoCash tinoona vachichaja ini mari pamusoro peiyo yagara inobatwa kana zvichiita matransactions avadaro. Ndo zvataona zvichiitika izvi.
Saka matanho apa amuri kuronga kutora pamusoro penyunyuto yenyu?
Panyunyuto iyi tiri kugadzirira kuratidzira patiri kuti hashtag focus out, kuti mumwe nemumwe wevadzidzisi anongotiwo ari pabasa pake musi weFriday iyo iri kuuya takatarisana nacho anongobudisa homwe yake ozvitora hake chamufananidzo oisa mumaWhatsApp group oisa paFacebook achiratidzira kuti muhomwe dzedu shuwa hamuchina chinhu chatingange tichiwana.
Tinonzwawo kuti pamunoenda kunotora mihoro yenyu kumabhanga nemusi wemuvhuro muri kubva mangoronga kuti nhengo dzenyu dzisadzoka kumabasa, zvakamira sei?
Tiri kuti isusu vangamanyireiko kudzokera kumabasa acho iyo mari dzavo dzisiri kukwana, saka naizvozvo tiri vakurudzira kuti ngavagare varambe vachitarisira kutora mari dzavo kusvika dzakwana, mari dzose vachitora kumabhanki vozodzokera kumabasa avo. Saka naizvozvo tange tinyora tsamba yatichaendesa kupublic service commission, tivaendesera tsamba yekuti aiwa tiri kuda mazuva mana kana masalari edu asinge apinda mumaakaunti ekuti tinge tichitora mari dzose. Saka mumwe nomwe ticha anofanira kupuwa mazuva mana okumboti amire kuti awane mari dzake kuitira kuti akwanise kutenga izvo zvinoenderana nekuti anga achishanda, sikuru chaivo vanobva kumaruwa makuru chaivo akaita semanabhinga umu, ekuti kashomanana kuti anga achiwana motokari dzinopinda mudhorobha zvane zuva zvinenge zvichimutorera mari zhinji. Saka angosvika akazvigarirawo mudhorobha kuti patora mari dzake idzodzo, tinoonga zvinenge zviri kuita kuti upenyu hwavo hunge huri nani.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaPride Mukono vari parunare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko regomarara reprostate cancer iro rinobata vanhurume chete riri kuramba richikura munyika. Nyanzvi munyaya dzegomarara dzinoti ruzivo rwemagomarara runofanirwa kuwaniswa kuvanhurume kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira. Patricia Mdadigwa anotipanya inotevera.
Ongororo yakaitwa neCancer Registry muna 2014 inoratidza kuti vanhu varikubatwa negomarara iri vari kukwira gore negore. Gwaro reCancer Registry rinoti muna 2010 vanhurume masana maviri nemakumi manomwe nemumwe wakabatwa negomarara iri. Uhwandu hwevakabatwa negomarara iri hwakakwira muna 2014 kusvika pavanhurume masana matanhatu nemakumi mana nevana. Nyanzvi munyaya dzemagomarara dzinoti gomarara reprostate harina zviratidzo zvinoonekwa kana richangotanga. Imwe yenyanzvi idzi vaChristopher Samukange vanoti kusaratidza zviratidzo uku ndokunoita kuti gomarara iri rizobatwa rakomba.
Hapana chatingatsanangura tichiti ukaona munhu adare ane cancer, ukaona munhu adare haana cancer, hapana zvinogona kunanga zvakadaro. Ndosaka tiri kukurudzira kuti vanhu vese vanenge vapfuura makore e50 ngavaonekwe nachiremba wavo pagore rega rega, kamwe chete vachienda zvinoonekwa vachiongororwa, kana pachikwanisika pachiitwa matest eropa, itwa matest escan kuti zvione kuti prostate yave yamira sei. Asi kana kuine munhu ane hama yakafa neprostate, angava baba, sekuru, vangava baba, vangava budhi vake, kana zvatoitika mumhuri, ngavaende vachine makore 40 kwete kumira vasvika pa50.
Nhengo yeprostate gland inobatsira vanhurume mukusika vana. Asi vaSamukange vakatsanangura kuStudio 7 kuti kunyange vanenge vasisadi zvevana havakwanisi kubviswa nhengo iyi senzira yekudzivirira gomarara iri, nekuti pane nhengo iyi panonetsa kuvhiya.
Haiaikwanisika kubviswa zvisingatori upenyu hwemunhu, taiti ndingazviitwe kumunhu wese. One, prostate pairi chaipo mukati yatinoti pelvis yedu, kusvikapo big operation ine macomplications akawanda. Kana tapedza kubvisa prostate, vazhinji havachakwanisa kusangana navadzimai vavo, vachakwanisa kucontrola weti yavo vakuita inonzi pachirungu incontinence.
Imwe nyanzvi muHarare vaAllen Chiura vanoti rimwe dambudziko guru munyaya dzegomarara reprostate nderekuti hapasati pava neruzivo kuti gomarara iri rinokonzerwa nei.
So chinonyatsokonzera prostate cancer hatinyatsochiziva. Chatinoziva ndechekuti vanhu vanodya chikafu chine mafuta akawanda ndo vanowanzoita prostate cancer. But kunyatsotaura kuti chii chinokonzera prostate cancer hatinyatsoziva.
VaChiura vanotiwo gomarara reprostate rinorapwa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana.
So vanhu vanenge vabatwa neprostate cancer, especially vanhu vanenge vakurumidza kubatwa prostate cancer yacho isati yabuda muprostate, tine maoptions 3. One ndeyekuti tinokwanisa kubvisa prostate yacho. Two, tinokwanisa kushandisa inonzi radiotherapy inonzi external beam, meaning kuti radiation inenge ichibva nechekunze. Then the third one nde radiation inonzi brachytherapy, patinoisa tuma pellets tine radiotherapy tinoita kuisa mapellets muprostate macho imomo. Ndo ma three options aripo for prostate cancer inenge ichiri muprostate. Kana prostate cancer yatobuda muprostate, ndo patinenge takushandisa anonzi mahormone therapy. And akati siyane, but ndo the basic treatment.
Cancer Association of Zimbabwe inokurudzira kuti varume vese vane makore anodarika makumi mana nemashanu kuti vaongororwe gore negore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chenhabvu chevanhukadzi chemamight warriors chatadza kudzivirira mukombe wacho wekosafa women's championship panguva iyo Dynamos FC Platinum pamwe chete neHighlanders dzakabudawo kubva makunda nechibuku Super Cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Mafaro aitarisirwa akagumisira ave kuchema apo chikwata chemamight warriors nezuro chakarohwa 2-1 pamusha nebanyana banyana yeSouth Africa mufinari yekosafa women's championship muBarber Field Stadium, ndokutadza kudzivirira mukombe uyo vakatora muna 2011. Zvakamira zvakadai, Capes United yapinda mumakota finari yechibuku Super Cup mushure mekurova ngezi Platinum Stars 1-0 muBaobab Stadium nechibodzwa chakabva kuna Moses Mchenje. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti vakaita nepese pavanogona kuti vakunde, asi Zvakaramba. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika nepamusana pekushayikwa kuri kuita zvinhu muzvitoro. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande nanitungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 25 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba kamarile strategies zeZANU-PF, indlela zeZANU-PF ezokwina amavoti. Ngoba umawarile uyambona ukuthi umuntu olesiba ngani umuntu oseyichallenge kuZANU-PF. So bavalela vele umuntu onjalo ungamobilize amavoti against ZANU-PF. Bamvalela bezemvulela after.
Okokhela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lanyakenye ngemva kokubotshwa njalo izolo ngecala elifanayo.
Sekubetha umoya kwezinye izitolo njalo lentengo isikhuphukile.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ihlangana lamabandla amathathu asedalela eParliamente bekhulumisana ngenguquko kwezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Okokhela umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe phambi komthethwandaba weHarare lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala aletheswayo elokuzama ukukhipha uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngodlakela. Wetheswa njalo icala lokutshotshozela abantu ukuthi bakhiphe uhulumende ngodlame. Leli licala alibothelwe nyakenye kodwa uqhubeke valelwe ngemva kokubothelwa elinye njalo icala elifanayo izolo esecaweni. Kubika uGibson Bebe.
Umawarire ubotshwe izolo ngemva kokuphuma komfanekiso wakhe wevidiyo enkundleni zokuzibazisa ezebulenjini ezigoqela iFacebook esola ngokuhlupha kwamafutha ezimota eZimbabwe lokuhlupha osokusenza imali elizweni. Lokhu kuvezwe emthethwandaba waphezulu oweHigh Court eHarare lapho uMawarire amiswe phambi kukamahluleli uPatricia Chigumba yena omnikeze imvumo yokuthoniswa evela ngekhaya. Udaba akade elithonisiswa namuhla ngolwanyakenye ukuthi olwayizolo akakathonisiswa. Ubotshwe ngemva kokuphumisa eminye imifanekiso njalo yamavidiyo ngomnyaka ophelileyo esola umthetho we-Statutory Instrument 64 lokwethula kwemali yohlobo lwama-bond notes kanye lobugwelegwele e-corruption yeziphathamandla zikahulumende ekhuthaza abantu ukuthi bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo kulokhu. Uyawalandula wonke amacala la awetheswayo ukuthi igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uthi wonke awenzayo akwephuli mthetho ngoba kuvunyezwa isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma lentatheli zindaba namhlanje eHarare igqwetha lakhe umnumzana Nkomo uthe loba nje udaba akade elumele edale namhlanje alulani lokuboshwa kwakhe izolo esenkonzweni yakhe ye-Youth Generation Church eHarare.
Ingenani lokuthi uhulumende ubesala ukuthi anikezwe imvumo yokuthi athoniswe esuka ngekhaya. Idale lithe i-200 yokuthoniswa esuka ngekhaya eyaphiwa u-clerk of court kumele ihlale kuye. Kumele njalo angaphiwa i-passport yakhe. Kufuze aye emapholiseni kanye ngeviki njalo kumele ahambise ama-title deeds endlu yabahlazali bakhe. Sokuzaqala ke ukuthonisiswa kwakhe. Udaba olwezakale ngesonto kule ngxabangxoza phakathi kwamapholisa labalondoloza iziboshwa entolongweni. zakuba kwazi kusasa ngoba amahola angamachumi amane lasiyakalombili okumele umuntu engawadluli esentolongweni ayabe esedlulile.
Wengeze ethi ulethemba ukuthi udaba alubotshelwe ngensonto luzakwesulwa ngoba isisekelo sombuso kasivumeli umuntu ukuthi avalelwe okwensuku ezimbili engamiswanga phambi komthethandaba. Igqweta eliyingcwethi ngezesisekelo sombuso unkosikazi Defin Jena uthi kuyathokoza ukuthi uMahloli Jikumba usebenzise umthetho njengokuba kwawo. Ingcitshi ebona ngezombusazwe umnumzana Vengizela Gumbo uthi sekusobala ukuthi uhulumende ufuna ukuncindezela amalungelo abantu.
Indaba kama-relay i-strategy ze-ZANU-PF, indlela ze-ZANU-PF ezokuwina amavoti ngoba uma-relay uyambona ukuthi ngumuntu olesiba ngani umuntu ose-challenge ku-ZANU-PF, so bavalela vele umuntu onjalo ungamobhalayiza amavoti against ZANU-PF, bamvalela sebemvulela after. Point. So that is the issue. Baza mdileya, wapuza, wabiloko mdileya besenza sama koti. Kanjaru wenzuruti, eze puma lapo zungunjani. So we're too late towards elections or zivira ma elections ekulisi.
Ele Zimbabwe libhekane lendubo eziningi esokubangele uzulu jikelele abanjwe ngamandla okusebenzisa inkundla ezehlukeneyo zokuzilibazisa eze-social media ezigoqela o-Facebook, Twitter lezinye ukuveza ukucunukala kwakhe echinga ngalezi nhlupho azibona zidalwa ngabasembusweni. UMawari ngomunye walabo abalensolo kodwa ubhekane lohlupho lokuhlala ebotshwa mahlayana okwenza abalekele kwele Melika kumnyaka ophelileyo. Wasephenduka lonyaka kodwa wahle wabotshwa esethethiswa amacala okuhlamukela uhulumende lokunye okuninginingi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Lanxa umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ethusele abethula imbiko ethi kuza kuba lokusilela kwempahla ezitolo esithi akusilo qiniso, kwezinye izitolo bekubetha umoya kuthi intengo yenye impahla yakhwezwa. Indwendwe zabadinga amafutha ezimota lazo bese zisesabeka endaweni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso yabalungisa amafutha okupheka e-Oil Express Association of Zimbabwe bathi imali yakwele Melika abamele bayithole ngenyanga i-$20 million seyehlisiwe, sebephiwa i-$8 million kuphela osekubangele ukuthi amafutha asilele elizweni. Kuthi emabhanga kubikwa le mali yohlobo lwama-bond notes ingasatholakali lula. Embikweni awethule izolo uJombo uthe ukusilela kwempahla ezitolo kubangelwa imbiko eyethulwa ngabantu ebulenjini okungaba kubangele ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, laye owethule imbiko yakhe ebulenjini esola ukwenzakala elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Siqoxe lo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga othi mpela impahla ezitolo sezisilela.
Sizithenge kuthi ukuzaba enelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. I-queue yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bayazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayo ilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil sikhwele kwamagama emashelfini indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela elanamhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngathi kuliyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Yafana ukuthi ngayingakuzange elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso sifanana nje le-60 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje etown kathesi ku-15 Avenue Joshua Mkabuko ngibone iQue esuka khona egarage labo iziyefika kwamanye ama robot alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hayi kabala fuel bebekile nje kuma fuel tank ukuthi hayi bebekuthi abantu bengangeni, kutho ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala i-fuel phansi bamelele ukuthi i-price ye-fuel ikhwele, ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani, kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yona linyanga. Eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma nomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha, wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe, kune-30% abayichajwayo ukuthi idolizana zingene lapha. So nxa bengajwana isiyehlile i-bond note yaba yi-50 cents, kutho ukuthi another 50 cents increase kubo, another 30% increase ezavot i-levy esuka ku-government. So kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.
Lo-ke ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho namhla ihlangane lamabandla amathathu alamalunga edalela ePhalamende abalisa elezanu PF. LMDC tile MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube bekhulumisana ngenguquko emele yenziwe kwezokhetho lungakenziwa. Iziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission zihlangana labameli bamabandla lakobulawayo namuhla kanye lakusasa. Okukhulunywa emhlanganweni lo kugoqela ingxaki ezihlangana loZulu ozama ukubhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi iZEC lokhe ithatha isikhathi eside ukubhalisa umuntu munye, kanti njalo bakhona behluleka ukubhalisa ngezizathu ezithiyeneyo. Sixhume isikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo luhamba njani uhlelo lokubhalisa abantu.
Uduvoto lukhona ngalokuthi ikakhulu laba abangelaziyo nhlu abanotshayo kumele basayine ama-afidavithi akhombisa ukuthi bahlala lapha abathi bahlala khona. Nxa umuntu ezendove leyo afidavithi yabesefuna usikhomenti ukuthi adinde asayine kukhombisa ukuthi lokho khona ngolowo muntu liqinisa. So sokule nkinga ngoba izekhi yona ilamaphepha ama-afidavithi kodwa kakula sikhomenti. So kungenzakala ukuthi isikomiti sezekheringikho njenganangisotele ngempila ngalokhu umakhuphi ukuthi okukhombise ukuthi khona abantu besomele baphume nje basabalale nedanga lokuzodingana labo sikomiti. So I think okuqakathekileyo ukuthi izekhi kayibone ukuthi bafaka osikomiti kuma-registration centers wonke, hayi khona ukuthi lo okhangela abantu abenza leyo VGR ngiye futhi isikomiti ngiye ohambe ekhangela iziki lapho mezakhona inhlangano ngiye futhi olungisa okonakaleyo esithi ngesilo ngu-supervisor. Ngiyaphasa esikhuthi okumele sikhuthaze ukuthi iziki kayibone ukuthi yonke i-registration center kayibe nesikomiti.
Isizwa kuthiwa njengamabandla ezombusazwe liyahlangana kobulawayo khona ngapho likhuluma ngendaba yenguquko eliyifunayo kwezokhetho esingathi ngama-electoral reforms. Yiwaphi kahle kahle elifuna wenziwe njengebandla kungakayiwa kukhetho?
Sivele sonke siyakwazi ukuthi njengamabandla sasivele sinamthile nguquko esavele sizifuna ukuthi silungisele ukhetho ikakhulu voters roll. Kodwa kuqakathekile kakhulu kuzamele bakhangele indaba le ye-BVR. Izindawo lapho abantu abazabhalisa khona ukuthi babe ngamavoti. Indaba yona leyabo yabo-source committee njalo imitshina yabo yona ye-BVR ikhanya ngazani kayivali izandla zabantu esithi ngama-fingerprints, kayike kayikhiphi lokho. Njalo kumele futhi inani lezindawo zingezelelwe. Sikhuluma ngokunjenje ama-polling station nama-registration centers kwakuvunyelwene ukuthi akusuze kuregiste endlini emzini kachifu kumbe emakendeni kumbe masocheni kumbe mapolitheni izindaba lezomunye esigqareni balesikalele futhi indaba zama-ID ngoba iningi labantu bentu ithisha lakwapha ebandebeleni sonke siyakwazi ukuthi le bantwana labazukulu esizukulala egugurawundi iningi labo abalathupha kukhanya indaba yesibalayelethisesenkinga lama-birth certificate.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Solusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo esikufunayo simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire othi abantu sokumele basukume ngobuningi balwisane lokwenzakala eZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ibandla lezombusazwe likamongameli Emmanuel Macron wakule France lithole izihlalo ezilutshwana kulalezo ebezikhangelelwe kukhetho olwenziwe izolo ngesonto lokudinga amalunga edale le-Senate.
Umkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel senqobe kukhetho ukuze abuse lelo lizwe okwehlandla lesine. Kodwa ibandla lakhe ele-Christian Democracy libikwa lithole izihlalo ezilutshwana edale le-Parliamente. Kule bandla eliphikisayo ele Alternative for Germany elithole izihlalo eziningi.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sesilomtshina wokuhlola umkhuhlane wemvukuzane. Umtshina lo uphawulwe ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyatwa ngeviki edluleyo ngesikhathi abantu abaningi abacabangela ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane lo bethwele nzima ngokuhamba besiya ezibhedlela eziseHarare kumbe eSouth Africa. UBathabile Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emcimbini wokuphawula lumtshina, uDokotela Parenyatwa uthe imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane ilokhe isanda elizweni, ngakho kuqakathekile ukuthi lizwe lizivikele lulisane layo njengokulwisana elikwenzileyo libhekane lomkhuhlane we-HIV AIDS. UDokotela Parenyatwa uthe umtshina lowu uzancedisa kakhulu ukulwisana lemvukuzane yebele emhlubulweni lowu welizwe ngoba isibhedlela sempilo kuyiso esithenjiweyo ngapha.
Tikutofara chaizvo kuti region ino yane mishini.
Siyajabula kuona umhlubulo welizelo usule mshina ohlola umkhuhlane wekhensa. Lokhu kuzasincedisa kakhulu ekuvikeleni umkhuhlane wekhensa kubomama. Minyaka munye ngamunye sithola abantu abangu 4000 ababuya ezibhedlela bele cancer. Ngakho umshina lo uzasincedisa abantu bahlolwe masinya.
UDokotela Parenyatwa uthe abantu akumelanga babhadalele ukuhlolwa ngomtshina lowu, kodwa wazise ukuthi abantu bazabhadaliswa ngenxa yokuthi isibhedlela sempilo asila ncitshi ezithiwa ngama-radiologist ozakwenelisa ukubala okuyabe kukhitshwe ngomtshina lowu. Ngakho uParenyatwa uthi Impilo Hospital iyabhadala umuntu ovela phandle ukuze abale impumela yomtshina. Umkhokheli wesibhedlela umnumzana Leonard Mabandi uthe akukho okusolekayo nxa abantu bengabhadali, kodwa kuqakathekile ukuthi labo abatholayo babhadale.
Uhlupho esilalo ayisilo lokuthi abantu ababhadali kodwa sihlutshwa ngama medical aid angafuni ukubhadala thina asithina esikufunayo ukwelapha abantu sehlise ukufa okubangelwa yikhensa.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ibhadale imali engamadola adlula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, 225,000, ekuthengeni umtshina lowu. Enye ingxenye yabhadalwa yinhlanganiso ye-Philips eyiyo eyalungisa umtshina lowu. Umtshina lo uyintengo engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 500,000. Umgcini sihlalo wempilo, unkosikazi Sichelesile Moyo Ncube, uthe bajabule kakhulu ngokutholakala komtshina lo ozancedisa umama ukuthi bathole usizo masinya.
Thina silokuthaba lokuthokoza kakhulu ngesipho lesi esisiphiwe yi-National AIDS Council ukuthi sincede ukuthi kukhangelwe ikhensa e-US ikhathaze kakhulu ebantwini abomama, ngoba umtshina lo esiwuphiweyo ikakhulu uzakhangela i-breast cancer screening. So siyathokoza ukuthi umtshina lo uyabukhona apha kithi empilo. Ilizwe lonke sizwa ukuthi imtshina le mithathu and indawo yethu ngeyinye yezindawo ephiweyo lo mtshina.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze omama ukuthi basukumele phezulu bezohlolwa umkhuhlane wemvukuzane ungakamemetheki, ngoba kwesinye isikhathi lo mkhuhlane uyelapheka nxa ungabanjwa usaqala.
I-screening le izaba ngiyamahara khona phesibhedlela, akulambhada leza kuba khona. And ngizacela omama libuye ngobuningi benu likhangele, ngoba kwesinye isikhathi phela isifo lesi siyabe sihamba singazi ukuthi sikukhona kusungubeso what stage. Ngithi umtshina ukhona empilo, buyani lizokhangela. You lose nothing by checking, but you save your life. Ngiyabonga.
Udokotela Parenyatwa uthe uhulumende ulendawo ezilikhulu lambili ezifuna odokotela abalobungcitshi bomtshina lo, kodwa iningi labodokotela liyala imisebenzi kahulumende lisithi imali eholiswa nguhulumende iphansi kakhulu. Esikhathini esifitshane esizayo uhulumende uzaletha odokotela abalikhulu abavela eCuba abazayo bebhadalwa imali elingana leyabodokotela abanye abasebenzela uhulumende waseZimbabwe.
Government yakha unzama
post. Uhulumende uvule imisebenzi yabodokotela engaphezulu kwamakhulu amabili. Imisebenzi le lokho ingakatholi abayifaneleyo, ngoba odokotela lapha bathi bahola imali encane. Khathesi uhulumende uzathatha odokotela abavela eCuba ukuze bagcwalise imisebenzi le.
Umtshina osempilo ngowesithathu osesibhedlela sikahulumende elizweni lonke jikelele. Omunye osesibhedlela sePhirenyathwa eHarare, kuthi owesithathu usesibhedlela seMutare. Odokotela abaningi eZimbabwe basebenzela ngaphandle kwelizwe lapho abahola imali engaphezulu kwaleyo eholwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ezinye isizalwane zeZimbabwe zithi kumele abantu basekele okwenziwa nguPastor Ivan Mawarire, yena obotshelwe ukukhuluma ngesimo esibi somnotho welizwe. Asizweni abakhulumelo Gibbs Dube wa Studio 7 ababalisa uMnumzana Mathula Lusinga, uMnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo, loMnumzana Ishmael Hlabangana. Ulusinga usungula lingxoxo.
Manje impi singayifuni, kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi akhona amanye ama-examples akhona. Kulendaba zama-Arab Spring ezenzakala kubo-Egypt ngapha, abantu wonke umuntu wasukuma waba yinkokheli. Njengamanje usimo esesibhekanelwayo solufuna ukuthi wonke umuntu asukume abe yinkokheli, ilizwi lakhe lizwakale esitaladeni lalapho abakhona, ukwenzela ukuthi yonke lento sisukumele phezulu sisonke. Ngoba nakho singalandela uMnumzana uMawarire kuphela izaphelela moyeni kwesinye isikhathi le ndaba.
Ye, siyakuzakhuluma balusinga ubambe khona pho ngayikatshana. Ye, khona silomlaleli lapha osecingweni. Ye, nguNqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Engunanzelelayo kakhulu nami nje ngisopolitiki nje, but ngisopolitiki osakhulayo. Engunanzelelayo ngelizwe lakithi lelaseZimbabwe, uchapter 4 okhuluma ngama-declaration of human rights, u-on paper akakho practical. Ngoba uma warire kule freedom of speech kumele ukuthi ayi exercise as umuntu wase Zimbabwe. Right. Uma warire indaba ayikhulumileyo indaba eserious ethini kubana wonke ama opposition parties ukuthi ngathi ayahlangana akhulumisane nga sikhulume ngazilinye okwenzela ukuthi lento leyi eyenzakala elizweni lakithi iphele.
Sesilobaba-ke u-Ishmael Hlabangane, uzwa kuthiwa uhamba njani ekhaya? Akuphonge usitshela sibili ngalokho kubotshwa kwabantu lokusilela kwempahla.
Abama abantwana bahlala khona nje ekhaya, bafunda khona. Benjalo befunda khona, isimo esesikhona laphana ekhaya aseyisho isimo esihle. Nga kumbe kuthiwa khona abantu bayalalela like lento ekade ikhulunywa ngalo ubaba lo abambophileyo, ekhuluma ngokuthi isimo eZimbabwe ngathi asisami kahle. So into nje okufanele ukuthi i-government izame ukuthi iqondise iyona le ukuthi abazama ukuthi ba lungise kumbe yona le into ekhulunywa ngulo baba lo abambophileyo.
U-Ishmael Hlabangana ubendawonye lo mnumzana Nqabeni Nyanda yemkhontolo Mathula Lusinga belo Gibbs Dube we Studio 7.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu lama Mighty Warriors usithethelelwe Sibanda uthi umkhuba wokubumba iqembu sekuvele sekulungiselelwa umncintiswano othile kumele uphele. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Women's Championship sofike komlindi uyagcina ngesonto ngemva kokuba linqotshwe ngile South Africa nge-2-1 kufinali eqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Ekhuluma emaphethelweni nomdlalo womqeqeshi waleli qembu usithethelelo Quinji 15 Sibanda uthi isikhalazo sakhe yikuba kungalindelwa ukuba kuhlanganiswe iqembu nxa sekumele iqembu liyephatheka kumncintiswano othile, kodwa kumele iqembu lesizwe lihlale lidlala imidlalo yokuzwana amandla lamanye amazwe ukuze abadlali bejwayele
ukuthi si-assembly team kuphela nxa sesiya ku-competition. Yikho kwenza ukuthi even lanxa bengena kwamanye ama-competitions beqalisa besiba lokwesaba mbijane, uyabona. But bangabe bedlala even okungama-friendlies beke bedlale babe lokhu begeyini kwini isibindi laphana, uyabona. Plus lalokhuyana ukuthi maybe ama-national teams ethu ama-juniors maybe ama-under 17 kumbe ama-under 20 kumele ahlale lawo enjani e-active. Ngalokhu singayenza njalo nti ama-teams abe njani ama-players lawana nxaye ku-under 20 abe lokhu egeyini experience lanxa bebuya ku-senior team ngapha abanjani abayithuli.
Unozinti weqembu leMighty Warriors uChido Dzinkirai nguye okhethe ukuba nguye obambe ibhola ukwedlula abanye bonke kumncintiswano walonyaka. Ikanti umgadli weqembu leZimbabwe uRuthendo Makori nguye othethe isicoco esokuba umgadli olitshayele kaningi emambuleni ngemva kokuba ehlohle amagoli alitshumi. Iqembu elimela ilizwe leKenya lona elingasiyo ngxenye yamazwe angaphansi kombuthano weCOSAFA kodwa ebelimenyiwe ukuzophatheka kulo mncintiswano njengezethekeli yilo eliphiwe umvuzo oba liqembu elilembeko. Umqeqeshi weqembu leBanyana Banyana uDesiree Ellis nguye obe ngowakuqala ukuphakamisa inkezo yeCOSAFA engumdlali lalapho esengumqeqeshi. U-Ellis uphakamisele inkezo ngomnyaka ka-2002 ikanti lokhu bekungokwesine ukuba iqembu leBanyana Banyana liphakamisele inkezo. Imbabazane yomgadli weqembu leBanyana Banyana uThembi Khatlana nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye bonke kumncintiswano walonyaka. UKhatlana uhlohle igoli lakuqala eliqembu leBanyana Banyana ngesonto, kwathi elesibili lihlohlwe nguLeandra Smeda ikanti iqembu leZimbabwe lihlohlelwe nguMagori owaziwa ngegama elokusoma elithi Matsimai. Iqembu leMighty Warriors yilo ebeliphethe linkezo ngemva kokunqoba kulo mncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2011 esigodlweni selizwe leZimbabwe eseHarare. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Okhokhela umkhankaso we-This Flag umfundisi Ivan Mawarire umiswe emthethwanindaba lamhlanje ethonisiswa phezu kwecala lokuzama ukuvukela umbuso.
Langa mphathi ntambo wendaba zasekhaya mnumzana Ignatius Jombo ethusele abathula imbiko ethi kuzaba lokusilela kwempahla ezitolo esitha lokhu asoqiniso kwezinye izitolo bekubetha umoya.
Twakazi kayehlukane olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.